kiswa machungoma sarudzo semapiro akaita madeti nevakuru zvinora zvasirikuendera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo madcc ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano sezvo muchiziva kuti musangano wezanupf musangano wevanhu musangano unoda zvikuru kuti vanhu vagare vari pedyo nawo vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende urongwa hwese huri kuitwa nemusangano zanupf haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo saka kugadzirwa kweutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hwezanupf kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunun'una aiwa musarudzo dzese dzinoitwa hakushayikwe kugunun'una ndo zvinoita intinawo dhemokrasi asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi
vamaguhu munoti neurongwa hwezanupf huri kuitwa hwekusarudza utungamiri uhu pamwe chete nemashoko ataurwa navagakanji
tiri kungoverengawo mumapepa nhau kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavamugabe achinzi ari kukonzera nyonganyonga saka ini ndinenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika pari zvinoizvi chandinga taure ndechekuti zvematongerwo enyika muzimbabwe zvakundikana muchirungu tingati politics is failed muzimbabwe pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo watiri kurwisana naye wati hasi kunyatsa kuonetika hakuna chiri kubudirira saka with or without zanupf mumacommunities imomo hapana kuri kuenda nyika iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasosi yakasungirirwa pakuti
vagakanji
dambudziko ratotanga mukoma tiri kutaura pamusoro pemadcc elections aroda kuitwa nezanupf ndokunga ndo musoro wenyaya watinawo panapa izvi zvaakutaurwa navamaguhu izvi zvazvamuvega ndati inini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano wezanupf 1 chechipiri zanupf sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yezimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupawa saka madcc izadziso yekumbiro remutemo wezanupf zvichiitirwa kusimbisa giraundi rezanupf zvichiitirwa kuti mashoko emusangano wezanupf mashoko ezviri kuitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsvete vanhu varegedze kudhurirwa nekutsvaga ruzivo pamusoro pemusangano wezanupf
vamaguhu tiri kunzwa vagakanji vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo asi tiri kuona pane vari kunyunyuta mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi hadzina kuchena
hadzagara hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa nezanupf vanotaura vachiti charity begins at home zvatinoona at the national level zvinobva muzanupf nekuti ndobato ririkutonga mainstitutions akaita sana zimbabwe electoral commission mainstitution anoitwa set up nehurumende yezanupf so uri uhwo hwatinoona at the national level hunotangira muzanu mudzi yacho ndomainomira zvatinozoona wamuti wakura munyika waane mabhazi asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi mafungiro ezanupf maonero ezanupf nekuti zanu ndeeropa vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi pake pamuperera
ngatitaure zvinhu zvine umbowo ropa radeuka kuti kana zanupf ichinzi ndeeropa chinonzi ndeeropa yenyika inoyi why because kuuya kwakaita independence rusununguko rwezimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira ndopanotorwa ndeeropa ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubato rezanupf vaive mazanina nemazikura ndosaka ichinzi ndeeropa kunzi ndeeropa hazvo kuti inouraya vanhu zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa ndosaka paflegi paine redi
vamaguhu tiri kuona mutemo wecovid-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100 munotarisira chii pakuungana kune ngusha vanhu vachivhota
anenge atongori manyongori mutemo uyu tese tinozviziva kuti wanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu wecivil society veopposition asi wanga usiri kubata vanhu vezanupf